mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 15 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Magweta akwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika rimanikidzwe kutuma mapurisa kuti atsvage nhengo dzebato rinopikisa remdc alliance. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira vanhu vave kufa nenzara mumatunhu eMatabeleland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Gweta riri kumirira nhengo dzevechidiki dzebato rinopikisa remdc alliance idzo dzinofungidzirwa kuti dzakapambwa nezuro rinoti vakwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe vamanikidzwe kutuma mapurisa kuti avatsvage. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vange vasiri kudaira nharembozha yavo pamwe naivo vakazembe. Vakapambwa vanoti muzvare Johana Mamombe vanova mumiririri weHarare West mudare reparamende, mutevedzeri wasachigaro weyouth assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemunyori wezvekufambiswa kwemabasa muzvare Netsai Marova. Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta revatatu ava richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu.
Pari zvino havasati vawanikwa uye hapasati pave neruzivo rwekuti vakachengetedzwa mupolice station ipi chaiyo. Tamboedza kukurukura nemapurisa kuti vatizivise kuti vakachengetera maclients edu papolice station ipi chaiyo, asi mapurisa haasi kuda kubuda pachena kuti vakavachengetera papi chaipo.
Saka matorawo matanho api kuti vari kushayikwa vange vachiwanikwa vachidzoserwa kuhama dzavo?
Danho rokutanga ratatora kunyora tsamba kumukuru wemapurisa tichibvunza mibvunzo iwoyo kuti ko maclients edu amakasunga nezuro mukataura moga kuti mavasunga makavachengetera papi uye vane kodzero yekuti vasangane nemagweta avo vataure nemagweta avo. Saka tichiri takamirira minduro patsamba iyo yatanyora, asi patazoona kuti minduro iyi haisi kuuya ende hapana tarisiro yekuti mapurisa achapindura, tazotura rimwe danho rekuendesa nyaya iyi kudare guru tichikumbira dare guru reZimbabwe kuti ripe mutongo wekuti vanhu ava vaburiswe kubva pavari nemapurisa kana kuti patorwe matanho ekuti vanhu havatsvagwe uye vawanikwe.
Asi pamutemo kuri kuti vari mumaoko emapurisa vanofanira kuumiswa pamberi pedare kwapera nguva yakareba sei?
Pari zvino hapana mubvunzo wekuti vari mumaoko emapurisa here kana kuti kwete. Chokwadi ndechekuti vari mumaoko emapurisa kana iwo mapurisa acho akazvibvuma oga nezuro zvikabuda mumapepa ese emuZimbabwe muzuva ranhasi. Saka hausi mubvunzo wekuti vari mumaoko emapurisa here kana kuti kwete. Vari mumaoko emapurisa. Zvavari mumaoko emapurisa vanofanira kunge vamiswa pamberi pedare maawa 48 asati apera. Tichitarisa nenguva dzavakasungwa vanofanira kunge vamiswa padare 3 dzemasikati dzisati dzasvika sevanhu vakasungwa dzave kurerekera kuma3 dzezuva rodoka.
Si izvi zvinorevei chaizvo kwamuri imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti nyaya dzekupambwa kwevanhu dziri kuramba dzichienderera mberi munyika umu?
Zvinongoburitsa pachena kuti hurumende yeZimbabwe haisati yave kuda kuzadzisa kodzero dzevanhu, haisati yave nechivimbiso chekuti inogona kuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvakare takatarisana nemashoko akataurwa nemapurisa nezuro abuda iwo muHerald muzuva ranhasi. zvinotaridza kuti kana ivo mapurisa pache zvavo havasisirivo vari kuita basa rekuchengetedza mutemo.
Kosei muchidaro kuti mapurisa haasiriwo anenge ari kuchengetedza mutemo sezvinotarisirwa pasi pebumbiro remutemo wenyika?
Nekuti havangatauri kuti vakasunga vanhu asi havasi kuziva kuti vanhu vakasunga vakavachengetera pai. Ndo zvinongotaridza kuti mutemo hausi kuchengetedzwa muZimbabwe. Izvi chitangira nemapurisa acho anofanira kunge achichengetedza mutemo, ndo vari kutotanga nekuutyora.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende nezuro yakazivisa nezvemutemo uyo unotsanangura mamiriro achange akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 nemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika munguva pfupi inotevera. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya uremu hwemari yemunyika kunze kwekungoderedza huwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu zvake kuzvitoro.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kubona muuremu, danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro $10 and $20 zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina uremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafamba nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu, nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda. Izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here? Tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku.
Danho iri ringangoita serinorerutsa kuwanikwa kwemari mumabhanga kwechinguva chishoma shoma. Takatarisa kuti mumabhanga machona vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva, asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita uremu hwemari iyi, tinoona futi kuti manje manje kunenge akudewa mari dzine madenomination ari pamusoro, nekuti iyo inenge isingachanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pataitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga, uye izvozvo zvichaitika kuburikidza nemari idzi. Asi zvinongotirerutsei hazvo kwechinguva chishoma inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari itsva kuva kuchera kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation, uyewo nyaya iri kuchemwawo nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweUS dollar kana kwemari yekunze, pane zvinogadziriswa here apa?
Kuuya kwemari itsva uku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika. Hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda. Hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga, asi hazvisizvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyo, nekuti ichakonzera kuti mitengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maUS dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematuzipiki nezvimwe zvinhu zvisina kana nematuro ese zvatiri kutenga kunze kwenyika, zvinotichengetedzera mari izvo dzatiri kuendesa. Ndo zvingatozoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba, kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kushungurudzika zvikuru nezvarakasangana nazvo pavakaendesa mbatya dzekuzvidzivirira kunana vamukoti vanoshanda muzvipatara zvemakereka mumatunhu eMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo. Munyori weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti vanhu vari muzara uye vari kunetseka zvange zvisingafungirwi nesangano ravo, vachiti hurumende inofanirwa kukurumidza kupindira munyaya iyi. Dr. Mtata vati sangano ravo richazivisa hurumende zvese zvarakaona kuti ikwanise kubatsira nekukurumidza, sezvo mudzimba zhinji mune nzara nekunetseka kwevanhu vasingakwanisi kuenda kuzvipatara pasina rubatsiro.
Wande musangano wataita mizuro nevatungamiri vemachurches eku Western Region, Matabeleland South, Matabeleland North ne Bulawayo provinces, ari kuratidza situation yenyika yedu yakaipa zvikuru. Nzara iri mudzimba nekushushikana kuri kuitika mudzimba mune nyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. Vazhinji vaiita zvemisika havasi kukwanisa, vazhinji vanga vachiita macross border havasi kukwanisa, mapinda nzara isingaiti mudzimba. Vanhu vari kugwara havakwanisi kuinda kuchipatara because havana mari. Nhamo yatakatarisana nayo inohlisa matauriro ari kuita vatungamiri vemakereke kufamba kwavari kuita vachiona vanhu hazvinonzwisa tsitsi. Vazhinji havanhu vashayiwa tariro. We will be faced in many mental challenges nenyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. We need urgent action yekugadzirisa nhamo yatiri kutarisana nayo.
Vanozvinzwisisa here zviri kuitika izvi? Vanofungei pamusoro pehurumende uye vanobvumba here kuti pane njodzi yakatarisana nenyika pari zvino?
Vawande vanhu vakawanda vai vachinzwa zvivimbiso zvehurumende zvekuti pane zvinhu zvichauya kuzobatsira vanhu. Vakanzwa mapledges aiitiwa edzimari nemagifts nezvimwe zvakadaro. But vanhu vakawanda vari disappointed nokuti zvinhu izvozvo hasati zvaakuonekwa. Chavakatarisana nacho inhamo iri mukati medzimba dzavo. Vari kushaya kuti vangawana rubatsiro kunani. Situation yatakatarisana nayo iri dangerous zvikuru nenyaya yekuti vanhu vakawanda vari kufila kuva desperate.
Chii chamunokurudzira hurumende kuti iite nokukurumidza zvinhu zvisati zvanyanya kuipa?
Chekutanga ndechekuti panofanira kuita full admission yekuti zvinhu zvakaipa, but panoda kuti vanhu vange vane chokwadi chekuti zvakaipa kusvika paextent ipi. Nokuti at the moment zvinhu zviri generalized, kunongonzi vanhu vanoda upfu, vanhu vanoda zvekudya, but kana ukaenda mudzimba mune vanhu families are deeply vulnerable. Nezuro pane nyaya yemuo veteran, a former Zipra o veteran ane chubu raanga richibudisa mvura kubva paside pake, rava nenguva risina kureplacewa nenyaya yekuti haasi kukwanisa kuafforda mari yekuchipatara. Rava nemaburi maburi akaedza kurinama neplastic kuti risaramba richibuda mvura, akapedzisira arisa mubucket kuti afambe akaribata mubucket. These are very sad cases dzinoda kuatendewa urgently. Saka I think panoda a proper honest assessment yes situation. Ndochekutanga, I think we need to be honest about the desperation iri mukati medzimba. Then after that, panada a broader intervention. I think apachadi nyaya kutiba matarise zini in a partisan way. We need to look at it as a nation, how we rescue ourselves from the crisis that we are facing. We know kuti urumende inogonangena ma limited resources, but it is possible that working together among my institutions, including my churches, my resources could be sought. International intervention could be encouraged. Kuti vanhu vabatsirike. This situation can leave a permanent crisis in my situations atakatasana now. In a situation like this, people start to recall vangovaita ora mamsoro penyaya ye effect ye my past atrocities. But it is no longer my past atrocities akata se gukura hundi kuti namo yavari kuona yezvino ndio namo yavakamboona kudhara. We need to deal with this before it gets out of control.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombo tarisa ziruma pepa nau anasi. Kurane kwa orinoti vagarive Bulawayo vachawana mvura kubva mupombi dzemvura kamwe chete pasvondo mushure mekunge kanzuru yeguta iri yazivisa kuti kutangidza nhasi kanzuru ichambomisa kushandisa dhamu remvura rentema. NewZimbabwe.com inoti mubatanidzo wenyika dzeEurope kana kuti European Union yaudza hurumende yeZimbabwe kuti itsvage nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzinonzi dzakati sakatika nemusi wechitatu. MuHerald dare repamusoro redzimhosva reHigh Court ratonga kuti zvakatarwa neReserve Bank of Zimbabwe mugwaro raro reReserve Bank of Zimbabwe Exchange Control Directive number R120/2018 hazvisi pamutemo. Reserve Bank of Zimbabwe rakange richiti mari dzevanhu dzekunze kwenyika dzakange dziri mumaaccounts avo dzichachinjwa nehurumende kuti dzive maRTGS izvo zvarambidzwa neHigh Court. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinokwasa pastudio 7 nintini tinoitwa Maki Ivuayo kueastern Cape, South Africa. South Africa kwatiri kuno Eastern Cape zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tanga tichipona nokutengesa mabhavhu nekutengesa zvimwe zvakangosiyana-siyana. Manji pari zvino nomunyika wakaite lockdown yakaitika iyi hapana zvinhu zvichafamba kame. Tanguva yakanzi mabhazi ako kuJoburg kuPretoria kune kwati Eastern Cape hapana chance yekuti ungabva Eastern Cape kuti uende Joburg. Saka tanga kutomirira zvese zvatoitika takakupona nekuda kwaMwari. Dai vemapati vanga vaitibatsirawo semubatsiro vaanotiita nematisheti panguva yemaelection. Tinoona mapati akawanda chifamba achipa anhu matisheti kudai anga achiita nazvinezvo kuti vanga achibatsirawo sobatsira vakadaro. Vese nokwasa yestudio 7 nezvizvarwa zvese zviri muSouth Africa zveZimbabwe tozokwasisa musi.
Imi ndimurevere kandiriyo kuno kuwange. Sasuru bancho rumubhudha kugovernment hapana zvatinovona kane mari kane mukani vhere hapana zvatinovona tivanhu just ishuga inota $85 isef iko kuma 200 and something pakarepo unovechinga kuma China kunoforwa 800 bond makamu amunangagwa government mumaboko ama China hapana unomiririra izini.
Magadi vana mukoma wangu ndedward life zvako ndiri munopolo kwani dai vakuru vedu vatinzwira avo Emerson munangagwa navachamisa vagona kuti vagare pasi vavone kuti shuwa tingaita sei. Politics dzavo dzokandirana hadzina zvadzinoshanda dai vatiitiravo nyasha vabatana then iko zvino mavhoti achiri kure vambosiyana nezvokukaumbeina timboisa musoro pamwe chete tigwisane nenhau yekorona ine ikonomi yedu kuti tozviita sei nenitozo kwa edumbe erika na zuno zanaka.
Magadi, magadi Studio 7, magadi. Nidambo tukorangu, jinova kwa maranja, mwenezi. Dambo tukoriri kwa nwangmarele mvura, de matuwezi lao. Mago nakuti, vanokwa nisa, nimika nakuti vakuti gone kutipa umvura. Natikisho tupangua ene tupangua ye korona. Chinoda umvura, ato mvura atina. Andozo ndaishingo kumbira uchete, udai mago nakuti batira unukutuwezi la zimborani. Kunzumbo kwedu, dochete zandiru kukumbira. Lazi chikafu shingayo wana umwari kutuwezi kutipo chikafu na kutatina kurima, atina kuivisa. Saka tine dambu ziko guru, remvura susini chikafu. Katinda amu.
Kadini kubacha mararebe sito usefe ni ngafara ngaso kutawara nemi. Atunga bacha mararebe sito usefe ni. Inini ndinenya rukundiro wadza pamoyo nyaya cha mistai ari kumutaita sego mukomana mukomana ari kudiwa navanhu veZimbabwe avana kupe nakaglas monzora nakomichi vari kuwetsa zvavo nguva yavo ike zvino varegei vachivhaira kudaro patiri kuita pamaelections 2023 ndobva vachazozviona kuti havadiwe navanhu nokusenzeswa kwavo kwavari kuitwa nezanup f ikokoko vachanzokuona kuti hazvisi kusenza nokuti isu tinongoti chamisa ndepurezidendi wedu ndepurezidendi wenyika muri kutaura nasaidi mwanza ari South Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dunhu reNew York ndiro rakaona udzamu hwechirwere checoronavirus kupfuura mamwe maguta nematunhu ose muAmerica. Kusvika pari zvino, New York ichiri kurasikirwa nevanhu kupfuura dzimwe nzvimbo munyika. Gavhuna wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo vakakumbira vana mukoti nevana chiremba nevamwe vari mubasa rezveutano kusanganisira vari pamudandigere kuti vaende kuNew York kunobatsira dunhu iri mukurapa nokuchengeta varwere vane coronavirus. Umwe webakanzwa chikumbiro chavaCuomo chizvarwa cheZimbabwe Muzvare Chioneso Mpofu akange achishanda kudunhu reOhio. Muzvare Mpofu akabva asiya basa rakange achiita achiti ruzivo rwake rwuri kudikanwa zvakanyanya kuNew York. Muzvare Mpofu anoti kuve mukoti haisi nyaya yekutsvaka mari asi kuti chinhu chinenge chagara chiri muhana yemunhu. Vanoti kune varwere ndiko kune moyo wavo. Tabata Muzvare Chioneso Mpofu kuti vatitsanangurire kuti sei vakafunga zvekupinda munzvimbo mune chirwere ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda kudare.
Ndakauya bisinesi dzakabva kuNew York yaitiyo nesis muri kudiwa kuNew York. kuNew York kuri kufiwa but manesis mazhinji ako namamanesis mazhinji anga atisaida kuenda paliji vachisanechi necovid but manesis kuri kufiwa, we need your help. So any of the nurses ndayangozvifunga kuti okay kuri risika upenyu but at the same time kana uri nesa unogona kuwana munhu wecovid anywhere pauri ikoko whether uri kuohio uri kugeorgia kuflorida iriko kwese. Saka bvira ndinda kuvunzwa kuti tinoti yonesi dhaya nesi apa vaisina manesis about 200 so if you see a place for manesis 210 people a day it means there's a crisis. Saka ndakauya. Because when you look at it, you are like, munopengere, kwenye kuda mari, ura kwenye kuni yoku, unofiwa. But next one day, if you look at it, kutikana maari masoja, ukatika pinda kata msoja, ukata mavows, abu kata msoja. Kama kanzi kwa anye uondo, haonga kwa kanda kwenye kwa leave, kwa anye uondo. No gara kumba. You have to go. Nonisa waka pinda kata msoja. You knew one day it would come.
Saka vanga vachida kubvudzawo kuti kana kuti vanzwisise kuti kuti munhu aite zvinhu zvakadaro saizvozvo akatenderedzwa nezvinhu zvinotyisa zvinogona kuitika chirunguva unenge achivimba nei unenge achitemba nei chii chinoita kuti munhu adaro
chiita kuti munhu adaro ka tochingoti kuti nesi checalling ukaenda munesi uchindoda mari dzokuva when you come kunesi zvakasiyanazvizvika unotiza kuti uite nesi unenge wakatoshinga kuti zvinenge patoita manesi unotora nenge seyaitoti osia Florence Nightingale yekuti zvichauya zvisini sange ndakazvitarisa saka tagara tiri parisk yekubata zvirwere zvakawanda asi inini hangu personally ndokungovimba namwari kuti mweya mutsvene ndounochichengetedza so mumwe munamato wangu wanga uri wekuti everyday evening izvozvi ndinda kubasa ndinamata kuti mambo jesuka pavasvika pano pani kana famuchira pavanhu havanomubata zvirwere sasindichengetedzaiwo pandikufamba muchipatira musabatawo zvirwere ichozvizvi
saka iko zvinezvi muri kushanda sei chii chamuri kuona
manumbers adzika sereke vaimbofa kuma700 nhasa ndauya hangu ini ipapo a day in New York ezvi manumbers adzika kuma200 asi vanhu vachiri kungofa for example nezuro ndakaenda kubasa ndange mapatients matatu nezuro 2 akafa vese nezuro 1 akafa 8 o'clock kumakuseni mwambazwa kuma4 o'clock ndazopedza basa ndane patient 1 vamwe varwere 2 vatofa saka vanhu vachiri kufa asi zvanhamba adzikira zvavo
ko zvekuzvidzivirira munopiwawo zvakakwana here
aiwa a izvi tochopiwa zvakakwana unotopiwa uchingosvika kubasa wopiwa zvimabhutsu zvai zvokupfeka wopiwa regauni rako wopiwa chekuisa musoro wopiwa mask yako mamask unopiwa maviri yatoti N95 iya nesejika zvisa pamusoro pacho saka mapppe ya iriko zvokupfeka zvese zviriko zvakakwana vanhu tichafunga kuti tinekuti manumbers adzika saka zvapera ini hangu pesa ndotosvika kuti pamwe second wave ka ingatoita worse than the first wave nekuti tokona chii makambani akuvhura vanhu vatanga kufamba famba muno munyu yekuchemo ndiko vanhu vatomba vasina mamasiki vakazorora zvavo kurelaxa vachita zvino zvazi kuti aiwa zvakatoya zvakapfuura hasati zvapfuura tokona kuibata futi tikatisa tikadzikira futi pakati kuti vanhu vatanga kufa saka ngatirambe tichigeza maoko teka masiki yako garapa usaenda padzidzo nemwe munhu sibera kure nemunhu usashekana nemunhu ruoko ngatitambe chiita zvimwe chinhu tachiita zvokudzidzira pabva chirwere ichochichi nokuti chichiriko hasati chapera
izvo ndikuona sekuti izvo mashoko anofanira kunzwikwa nevanhu vese vari kushanda muzvipatara panguva inoi pasi penyika pano pese saka tinotenda chaizvo nemashoko enyu iwayo tichataura nemi zvekare svondo rinouya kuti mugotitaurirawo zvamuri kuona
aiwa masitai
avo vange vari chizvaro vachezimbabwe mukoti Chioneso Mupofu vari parunare kunew york muno muamerica nestudio 7
Brothers ndereko yakaramba sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi magweta akwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika rimanikidzwe kutuma mapurisa kuti atsvage nhengo dzebato rinopikisa remdc alliance hurumende nezuro yakazivisa nezvemutemo mutsva unotsanangura mamiriro achange akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 nemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika munguva pfupi inotevera Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira vanhu vave kufa nenzara mumatunhu eMatabeleland tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Iva inesio zekare maniru anasi apo jichukupaya shizi mwenao. Ini, njini tanono kawande, njini Washington DC ndi chiti mose la zakanaka.
So who is it?